Vachitaura munotona apo vanga vachivhura bridge rinofamba nechitima pasi uku motokari dzichifamba nepamusoro kana kuti flyover vamunangagwa vati upfu chimwe chezvekudya chinoongororwa nekutarwa mutengo nehurumende uye vakabvumirana kuti mutengo wacho udzike kubva pamadhora zana nemadhora mashanu kusvika pamadhora makumi mashanu pamakirogiramu gumi
kubvira kuti sisehurumende totara kuti ichi chinhu mutengo ngaauderere usvike pakati kuti vanhu vakwanise kudini kutenga purize yacho yepamusoro iyi inozozadziswa nehurumende sezvatakaita pachingwa takanzwa chingwa chaachakuita $105 tikati vanhu vanobika zvingwa vandomuno ndomuno ndokubva tachibvisa ipapo tikati $50 mari imwe yepamusoro iyi dai 60 kana $3 tobisa isu so asi tonzwa kuti kunyange hurumende yakati chingwa chava pa$50 kune vamwe vachiri kutengesa above 50 sorry hupfu kwete chingwa hupfu
pamari yemakoini vamunangagwa vati vanhu vachabvuma zvavo vachida vasingade sezvo hurumende yavo isiri kudzokera kumashure mukuvandudza upfumi hwenyika vamunangagwa vati havasi kunyanya kufunga pamusoro pezvematongerwo enyika asi nyaya dzezveupfumi
taita yeduvo mari ichatora nguva imwe musingaidi muchiremba muchazongoida nokuti hakuna imwe yatichabvumira
mumwe mugari wekumashonaland west vaanoziva gore jena vanotidai hurumende yamanikidza vezvitoro kutambira mari yemakoini asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaprosper chitambara vanoti havaone vamunangagwa vachinzwikwa kuitira kuti vanhu vashandise makoini panyaya yavanga vafambira vamunangagwa vati hurumende yavo iri kugadzira migwagwa kuitira kuti zvienderane nedzimwe nyika dzakapoteredza dzakaita sezambia nesouth africa idzo vati dzine migwagwa yakanaka zvikuru vamunangagwa vati chiri kufadza ndechekuti mari inosvika madhora mamiriyoni mana nechidimbu iyo yakavakisa bridge iri haina kukweretwa asi kuti yakabva kumitero yemigwagwa
taimirira kuti tiwane mari kubva kuworld bank kana kuimf kana kupiwa maloni nedzimwe nyika rwendo ruro tikati kwete toita tobva nezvedu asi chaakundishamisa ndechokuti bvisa ichi chaakundishamisa ndechokuti tiri kushanda nemari yotogwa mumugwagwa yematorogeti chivaka zvose izvi ko kare yaindepi
vachitaurawo pachiitiko ichi mumiriri wenorton vatemba muliswa vatora mukana kuudza vamunangagwa kuti bato ravo rakakundwa munorton nekuda kweuori hwenhengo dzezanu pf
pane chinhuwa neseni ndikasataura vanhu vanotsama kuti muzive kuti norton haina kudyiwa nekuti haidi zanu pf norton yakadyiwa nenyaya yemaland barons maland barons amuri kuona akanyorwa muripoti yavauchene ende ndinotaura mupamhi ndiyemwe wacho onorebhe mupamhi ari kukurudzira meya wadvejena futi ndiyemwe land baron ari kumashlands uku kila zivu futi ari nomu muningi mugegano yeu saka vese ava mukaonenda ripoti varimo vatora mari dzevanhu vachivanyepera saka zvinoneti godfather wacho aive vachombo asi vachomba vasisipo vasiya vana vacho saka system ichiripo nevana vava saka ngati dhiroi nemaland barons ndiyo nyaya iri kurwadza vanhu vemunotoni
vamwe vanga vari pachiitiko ichi vanosanganisira gurukota rezvemigwagwa vabhigimatiza gurukota redunhu remashonaland west amai mary muliswa chikoka pamwe negurukota rezvemitemo vaziyambe ziyambe ndakamirira studio 7 munoton ndini arthur chigoriwa